tikapedza tikapedza neHarare takaita zvinoti ava nemacandidates edu nyika yose makansela ese 1970 maMP ose 210 nhlangano wevanhu wakamiririka nyika yose yezimbabwe saka taakuda kuchipinda manje mugadziriro zvekutsvaka rutsigiro kuti vana vezimbabwe vakisarudza hurumende yevanhu
vanhu vese vakabudirira vaziviswa here kusvika parizvino
vakabudirira vanozviziva nokuti vakasarudzwa nevanhu gai muone kusvika musi wetatu nyika yose ichange yava kuziva kuti pakati pari kumirangana pakati pari kumirangana nomination court iri kuya musi wechitatu ndo taona vana vezimbabwe kuti ari kumirira kwakati ndiani nokuti kana mabva kunomination court zvinoziisa mumanyuzipepa pese pese kuti ari kumira kwakati ndingana ari kumira kwakati ndingana izvo tinozviita for strategic reasons
asi pane zvinobatsira here kusaburitsa masai vanhu vacho vachibaya kana muchazongovaburitsa nemusi wechitatu mutsauko ndewechiyapa
hatigoni kuti tiite kuti opponent azive kuti chirugu chembudzi chiri papi karitaizi panogara mbudzi rinopedza kudya saka tibati vanhu vedu aende kunomination court pasina zvinhinga mupinyu asi tabva ipapo chitora kwandaita nyika yose ichaziva asi ndiri papo zvakare ngatizivei kuti vanhu ava tikavamwe zvavo vanhu vakasarudzwa nemacitizens macitizens ari pawati akasarudzwa kanzela wavo macitizens ari
ko sei takaona kumwe kwaakuita sekunge vanhu vaakuvhota vachipinda anenge mapuraimari semuHarare umu zvivanga zvifamba sei
hatiiti mapuraimari sebato remacitizens satinoitai sinonzi cocas yekuona kuti vanhu vari munzvimbo munomu wavanenge vachipuresera kuti anga achivamiririra wavanenge vachida kanga vachivamirira ndingana ende izvozvo hazviiti kupurikidzwa nemapuraimari election mapuraimari ndopanenge pane mabalet pepa vachivhota vachidii aiwa isati ao tinoenda mucommunity kuti mucommunity muno mamugere ndoupuwa munoona akakodzera akaruramira kuti anga achikumiririrai
vamwe vari kuti mubato muri kuratidza kuti munenge mune nyonga nyonga vamwe vari kuratidza kusafara nekukundwa kwavakaita hamuzoone zvichiita kuti vapinde vakazvimirira here kana kuti maindependent candidates
mubato medu munhu wese anoziva process kana kuti hwaro macandidate anotsvarudzwa sei vanhu vese vakaziviswa vakakontribhuta kuti hwaro hwokuti munhu anga achisarudzwa zvinombofamba sei naizvozvo vanhu vese vari kufara hapana tambuka chinyito chekuti mafambisiro azvakatiwa kana pana anenge ane chinyito tine nonzi yegrievance handling committee